Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti, hei no misoro ye na uzedu za nasi, mufuro nyamavuvu 19-2019. Mapurisa, mauto neva sori, vanonzi vaskwera vachitendera mubula wayo nasi, mushure mekunge MDC, inotungamirwa na Nelson Chamisa, yazivisa kuti inoda kuratidzira, asi ikamiswa ne mapurisa, ichibva yakwira kudare kunopikisa. Mutevedzeri wa meya vemubulawayo vatinashe Kambarami vanopambwa vorowa uye kugerwa nebodoro nevanofungidzirwa kuti vasori. Tine hurukuro navo. Zek inoti iri kuda kusunga vaimbova mutevedzeri womutungamiri wenyika vapelekezela mpoko nekushandisa ofisi yavo zvisizvo pavaive muhurumende. Hurumende yoronga kukwereta mari kubva kunyika nomwe dzakabudirira kuti badare chikwereti chayo. Caps United yozeya nyaya yemurairidzi wayo Lloyd Chitembwe anonzi ava kuda kusiya basa. Muchirongo chelive talk na 8 PM tiri kutarisa pamusoro pekuratidzira kweMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa uko kusina kuzoenderera mberi zvichitevera danho rakatorwa nemapurisa yemubula wayo rekuvarambidza. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana ukutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp panamba zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibate ina 7 PM pamasai sai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai yamane shamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.